This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, chibabvu 10, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare remagurukota AMDCT rinosangana muHarare richizeya urongwa hwehurumende hwekuda kuparura mari yemabond notes.
Vemabhizimusi voisa pfungwa dzavo paurongwa hwemabond notes anetsa munyika.
Vamwe vorarama nekutengesa zvihuta pamwe nekuzvidya.
Mazita evanhu vari kubatwa nemambure ePanama Papers oburitswa neStudio 7.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare remakurukota eMDC ehurumende parutivi kana kuti Shadow Cabinet rasangana muHarare nhasi rikaziya urongwa hwehurumende hwekuunza mari yemabond notes nokubuda nezvisungo. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wemutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai uye variwo mutauriri wedare remakurukota ehurumende parutivi yebato iri vaLuke Tamborinyoka vaudza Studio 7 mushure memusangano uyu kuti Shadow Cabinet yavo yaratidza kushushikana zvikuru neurongwa hweReserve Bank of Zimbabwe hwekuda kuunza mabond notes aya.
Chaitika ndechekuti President Tsvangirai vadedzera musangano weemergency weShadow Cabinet meeting kuti utaure nenyaya ye masichike mari arida kuprintwa nehurumende anotidzora zvakare kune zvakambiitika mugore ra 2008. Musangano wadedzerwa kudaro vasangana nhasi maShadow Cabinet Ministers eMDC kweba awa anokwana matatu vachitaura nenyaya yemaimplications kwazvo tingati zvingaitike kuvanhu nekunyika kana mari iyoyo ichinge yaprintwa tiri kuti mabond notes ari kunzi nehurumende mabond notes. Maitwa mapresentations akadzama chaizvo ane detail rakawanda nenyaya inonyatsoratidza kuti mesha rinotorwa nehurumende inoafekta ekonomi yedu sei, inoafekta maordinary Zimbabwean sei. Chaitika ndechekuti Shadow Cabinet yaratidza kushungurudzika nekuti hurumende ndokwayafunga kuendesa nyika.
Vatamborinyoka vati urongwa hwekuunza mabond notes aya hune chekuita nezvematongerwo enyika, vachiti iyi inzira yehurumende yeZANU-PF yekuda kudhinda mari kuti ibhadhare vashandi vayo mari dzemihoro nezvimwe zvakadaro sezvo vachiti homwe yehurumende yakaboka.
Ine chekuita nezvematongerwo enyika nekuti hurumende haina mari. Nekuti hurumende haina mari zviri pachena kuti hurumende mwedzi unouya kana unowatiri zvakachiratidza pachena kuti hurumende yanga isingakwanisi kubhadhara macivil servants. Tinoona danho iri ranga richikonzerwa nekuti ndosaka vanga vasvika kuma $20 pamari yavarida kuprinta. Iri kukonzerwa nekuti hurumende irida kutoshandisa mari iyoyi kuti iprinte masarari zemacivil servants. Zviri pachena kuti inyaya yematongerwo enyika nekuti hurumende yaomerwa, hurumende haina mari.
Asi gavana webhanga reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangunjwa vaudza Studio 7 parunhare kuti bhanga ravo haripinzi nyaya dzezvematongerwo enyika mukuita basa raro. VaMangunjwa vati urongwa hwavo hwokuunza mabond notes ndehwekuedza kugadzirisa nyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga kuri kuita kuti veruzhinji vashaye mari yekushandisa zuva nezuva. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vati titumire mibvunzo asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pamusoro penyaya iyi. Zvichakadai, vatamborinyoka vati musangano waitwa neshadow cabinet wabvumirana kuti pashevedzwe musangano wekomiti yebato ravo nechimbi chimbi yenational executive kuti izeye gwara richatorwa nebato ravo panyaya iyi, sezvo vachiti nyaya iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika.
And organ yemusangano chete inokwanisa kutaura kuti danho ratingatore politically nderipi inational executive iyoyo ndeya denzerwa zvechimbi chimbi navatsvangirai ichasangana musi wechina.
Asi imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaDavid Masunda vanoti havaone hurumende yeZANU PF ichidzokera kumashure panyaya iyi.
Kuona kwangu inini handifunge kuti vangadzokere shure panyaya iyoyi, nekuti zvinhu zvakatotaurwa nemukuru mukuru webhanga reZimbabwe, Reserve Bank of Zimbabwe, vaDr Manguja. Havangangotaura zvinhu izvozvo vasati vataura nevamwe vavo mugovernment nemumahofisi avo. Saka ndofunga vakatonyatsodzeya nyaya iyi vakaona kuti ndo chete zvingakwanise kuti mari iwanikwe nekushekwa kuri kuitwa mari muZimbabwe nguva inei, kuti vanhu vari kuti vakaenda kumabhanga vanosvikoshaya mari dzavo.
Zvichakadai, vatamborinyoka vati bato ravo riri kuda kuti nyika irambe ichishandisa mari yekunze. Kudzamara upfumi hwenyika hwasimukira, nyika yave kukwanisa kutengeserawo dzimwe nyika kuti iwane mari yekunze. Vati pari zvino upfumi hwenyika huri mumadhaka, zvekuti zviri kuitwa nebhanga guru renyika zvekuunza mabond notes aya kuedza kudzosa dhora remuZimbabwe nerweseri, zvavanoti zvinogona kupinza nyika muna taisireva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, nyanzvi munyaya zveupfumi dzinoti chitsvambe chiri kuna gavhuna wereserve bank of Zimbabwe Dr John Mangudya kuti vape vana veZimbabwe chivimbo chekuti mari dzemabond notes dzavari kuda kuparura hadzizoshaye huremu sezvakaita mabiera checks akamboparurwa nevaiva gavhuna webhanga guru renyika vaGideon Gono. VaMangudya vanoti vachaparura mari dzemabond notes idzi mukati memwedzi miviri. Vanotiwo mabond notes aya anenge aine huremu hwakafanana nedhora rekuAmerica. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeOxlink Capital vaBrains Muchemwa vanoti vanhu ndivo vane izwi rekupedzisira pakushanda kana kusashanda kwemabond notes. Asi vativo ivo mbune havaone mabond notes aya achikwanisa kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari uye kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabatawo mumwe mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Godfrey Kanyenze, tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona mabond notes aya achikwanisa kugadzirisa zvinhu here munyika.
Kwete harigadzirisi, nokuti dambudziko riripo iko zvino nderokuti hurumende haina kugona kuita zvaifanira kuita, zvaifanira kuwandutsa upfumi hwenyika kuti hurumende igone kunge ine mari yakawanda yokunze yatiri kushandisa. Nokuti dambudziko ratinaro iko zvino nderokuti hapana zvirimwa nezvicherwa zviri kutengeswa zvichiunza mari inobatsira kuti zvinhu zvinodiwa kuti zvibhadharwe munyika yedu nehurumende nevasiri muhurumende vagari vemuZimbabwe tigone kuita zvatinofanira kuita. Mari iyoyo haisi kukwana, yakatoderera nokuda kwekuderera kwemitengo yepasi rose, zvakare nokuda kwekushayika kwemvura kwakaitwa gore rino, nezvimwe zvakaita zvakaitwa nehurumende kuvimbisa vashandi vayo kuti ichavapa mabhonasi iyo isina mari. Zvakare iko zvino vakavimbisa varwi verusununguko kunzi vachapuhwa rubatsiro, iyo mari yacho isipo. Saka izvozvo zvaita kuti zvinodiwa kuti zviitwe nehurumende zvikure chose, asi kahomwe kacho kaite kakari kadiki diki. Saka tawanza mbambo padehwe reshindi.
Asika vaMangudya vari kuti ndo zvakambotaurwa nevanhu pavakaunza ivo mabond coins, nekudaro havasi kushamisika nemashoko aya.
Zvakasiyana chose. Mabond coins anga aripo kubatsirana nemari yokunze, nokuti mari yokunze yanga isingagoni kutipa change. Saka zvakanyatsouya zvichishanda pamwe chete, nokuti mabond notes anga achibatsira kuti munhu ukatenga panzvimbo yekupuhwa chimukuyu kana kupuhwa zviwitsi zvanga zvichiitwa zviya nokuda kwechenji, yaibatsira kuti pave nokufamba kwakanaka kwemari. Iyi yemanotsi yakukwikwidzana nemari yokunze. $1 yebond note yakukwikwidzana ne$1. Zvichireva kuti pave nedambudziko rokuti munhu akusarudza kuti ndinoda here kubata bond note kana kuti ndobata mari yokunze. Saka munhu wega wega anofunga anotoda kubata mari yokunze isiri iyi yebond note, nokuti yebond note iyi inofamba zvakare nokubata kwatinoita upfumi hwedu. Sekuona kwatinoita kana pari zvino, kusawa nediscipline kwehurumende ndo kunoita kuti mari ikurumidze kushaya uremu hwayo.
Avo vanga vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development of Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare.
Vaimbove vashandi vekambani yeNational Railways of Zimbabwe vanodarika makumi manomwe vakamiswa mabasa gore rapera pasi pemutemo wechiziviso chemwedzi mitatu vanonzi nhasi vaenda kumahofisi ekambani iyi kuBulawayo vachida kunzwa kuti vanopiwa riini mari dzavo dzekumiswa mabasa. Vashandi ava vanonzi vari kupomera kambani iyi kunyarara kwemwedzi gumi yose kubva pavakamiswa mabasa pasina chairi kuita kunyange hazvo yakanga yakavapa zvivimbiso. Mumwe mushandi weNational Railways of Zimbabwe anoruzivo nezvatora nzvimbo asi asingabvumidzwi kutaura anoti vashandi ava vazoshara mumiriri mumwe chete asangana nemukuru anoona nezvevashandi vakazeya nezvenyaya iyi. Mutauriri weNRZ vafanirwa masikati vati tivabate mangwana apo vanenge vave neruzivo ruzere nezvenyaya iyi. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti masangano anomirira vashandi ari kuita zvose zvaanogona kubatsira vashandi vakamiswa mabasa ava kuti vapiwe mari dzavo nemakambani avaishandira. Ngatinzwei hurukuru yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Maorganizations anomirira vashandi kumasectors akasiyana-siyana, ndiri kureva matrade unions ari pasi peZCTU akawanda, vari kubatsira vashandi ivavo kuti vawane mugove wavo. Vari kuita hurukuro nemanagement. Management dzinenge dzichiti vashandi ava havagoni kudzorerwa babasa, vangangopiwa mugove wavo. Pane vamwe vadzora kumavasa nekuti kambani inenge ichiti haina mari yokubhadhara.
Asi iwo makambani ari kuzoti vashandi vaakambomisa mabasa vadzoke ava ari kuzokwanisa here kuvabhadhara mari kana akambenge avamisa basa nekuti akanga asina mari idzodzo?
Kwete, zvatiri kuona kana kuti zvatiri kusangana nazvo zviri kuuya kwatiri ndezvokuti vashandi vamwe vadzorwa kumavasa asi horo rinenge rasarira kumashure kana kuti kubhadhara uko. Kambani inenge ichiti mari yacho yeretrenchment inenge isipo, asi nekuita shoma kwevasa tiri kuona vakawanda vari kusaririra kumashure kupiwa mari dzavo. Saka idambudziko riripo kumaindastry kuti ivavo vadzorwa vacho havasi kupiwa horo ravo kupera kwesondo rega rega kana kupera kwemwedzi wega wega.
Iyo nyaya yekumiswa mabasa tinonzwa hurumende inenge yakambobudawo nenyaya dzekuti vanhu ivavo vabhadharwe mari dzinopfuura dzemwedzi mitatu iyoyo yavainzi vachapiwa materminal benefits yemwedzi mitatu. Danho iroro rakasvika papi?
Ndizvo zviripo pamutemo, asi zvinoitika ndezvokuti maemployers anenge achiti havana mari yakadaro.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa11605 ne15775 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Motokari yanga yakaiswa bambu yaputika kumuganhu kweAfghanistan nePakistan, vanhu vatanhatu vakafa muchiitiko ichi. Izvi zvaitika mudunhu reNazian uye pane vana vadiki vafawo muchiitiko ichi.
G20 Chikoro chepamusoro chemauto muAmerica charamba kutambira chikumbiro chemudzidzi mutsva wechitendero chechimuslim kuti abvumidzwe kupfeka nguwani yechitendero chake apo anenge akapfeka uniformu. Chikoro chemauto cheCitadel icho chiri muSouth Carolina chakati mwedzi wapera chaizozeya chikumbiro ichi icho chakabva kumudzidzi wechikadzi uyo anofanira kupedza zvidzidzo zvake muna 2020 kuti afeke nguwani yechijihad. Asi chikumbiro ichi charamba kutambirwa nhasi. Magatirira kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Vanhu vakawanda munyika vanonzi vari kuchengeta zvihuta nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Vamwe ndo vari kuchengeta zvihuta zvekudya nemhuri dzavo, kuchitiwo vamwe vachizvichengeta kuitira kuzotengesa mazai acho ayo anonzi ane chikafu chinovaka muviri uye nekupawo utano hwakanaka. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemudunhu reMashonaland West vari kuchengeta zvihuta vanoti vari kuzvichengeta nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kudya nyama yazvo, kutengesa mazai acho kune avo vari kuda kupinda mubhizinisi rekuchengeta zvihuta kuti vawane mari yekuti vararame pamwe nekutengesa mazai sezvo ane chikafu chinovaka muviri. Asi vamwe vanoti bhizinisi rezvihuta izano revamwe vanhu rekuda kuita mari pavasina kudyara. Mumwe avo vane pfungwa idzi ndivaFelix Kamhuka, avanoona nezvemari vakazvimiririra. Vakamhuka vanoti izvi zviri pachena nekuti vanhu vari kudzidzisa kuchengetwa kwezvihuta ndivo vanopa vavanenge vadzidzisa kuchengeta zvihuta zvihuta zvekutanga bhizinisi. Vanowirirana kuti vanenge vapiwa zvihuta zvekutanga bhizinisi vanongotengesa mazai acho kwavari kuitira kuti vachechenese mazai aya kuti vagozopawo vamwe vavanenge vadzidzisa zvichingodaro. Makambani anodzidzisa vanhu kuchengeta zvihuta anongotenga mazai ezvihuta zvemunhu wavanenge vadzidzisa chete, izvo zvinozoita kuti munhu asina kudzidziswa ashaye kwekutengesa mazai ake. Vakamhuka vanoti izvi hazvina kusiyana neurongwa hwakambotekechera munyika makore mashoma apfuura hwekuti vanhu vaipa mari kuvanhu zvichinzi ichabereka kwapera mazuva mashoma. Vakamhuka vanoti vanotanga kuzviita ndivo vanowana mari yakawanda, asi vanotevera mushure hapana chavanowana, vanenge voshandira vakatanga. Vakamhuka vanosanangura muchidimbu.
Ndinoona kuti zvinenge zvakafanana nekuti vanhu vanotanga zvinhu izvi haunyatsoona munhu anoizoita mari nazvo kuzasi kunoku, asi vari kumusoro vanotanga nazvo ndivo vari kunyanyowana mari nazvo. Chiro makazvinyatsozvitarisisa, vanhu vanoti vari kuita nemari nezvihuta, asi isusu kuno kuzasi maconsumer hatiwani maproducts acho.
VaAlexio Mazambani mugari wekuAlaska muchinoi. VaMazambani vanoti havana basa neramangwana, asi pari zvino vanoti bhizinisi ravo rezvihuta riri kuvabhadhara. VaMazambani vanochengeta zvihuta makumi masere vanoti vanowana mazai makumi matanhatu pazuva anovapa madhora gumi nemaviri pazuva. Mazai makumi matatu inovakireti inotengwa nemadhora matanhatu. VaMazambani vanoti vachawana madhora gumi nemaviri pazuva kwemakore maviri achatevera, sezvo chihuta chichikandira kwemakore maviri chichikandira zai rimwe chete pazuva.
Then kana zvakuleya zvinoleya every day for the next 2 years. Mazai acho tinotengesa at $6 per crate. Izvo zvihuta kana zvisezvara zvimamels izvi togona kuzvitengesa yadeti $3 for meat per bed. Asi kuHarare farmers price vanotenga $13.50 per kg.
Izvo zvinotsigirwa navaKennedy Mushonga Hande mugari wekuBrundish muchinoi, vanoti vanotengesa mazai kuvanhu vanouya kuzotengera pamba pavo. VaMushonga Hande vanoti vanotengesa mazai mashanu padhora uye vanotengeserawo avo vanenge vachida kana rimwe chete, iro vanotengesa 20 cents.
Mazai acho anoita $4 to $5. Tumakete chinangonai kupi.
Mumwe mugaro wemuchinoi amai Miranda choguguza avanotenga mazai maviri pazuva kuna vamushonga hande vanoti vakanzi nachiremba vadye mazai maviri mambishi echihuta kuti muviri wavo waireva makirogiramu 150 uderere. Amai choguguza vanoti zviri kuvashandira zvekuti muviri wavo wave kurema 50 kubva gore rapera uye havachina kukwira kweropa mutsinga dzavo.
Zvamunoona kudai nekuonda kwandaita uko kanga ndakasimba zvokuti ndaitadza kana kukotama kana kuzi ezvinezvi kana wardrobe yangu ndatochinja nekuda kwekuti ndakanga namwa mazai zvuta. Saka ndikufara nebhodhi yandinayo because kana wakasimba kaonenge ine mene zvirwere zvakawandisa. Saka neslim board I'm active ndinokwanisa kuita zvese zvandoda kuita.
Vamushonga hande vanoti kuchengeta zviuta kunoda kudzidziswa kuti munhu akudze zviuta zvakanaka kuti zvigokandira mazai akawanda. Vamushonga hande vanoti ruzivo runoita kuti kurera zviuta zvinofa zviite zvishoma kubva pazuva rimwe chete kusvika mavhiki matanhatu apo zvinotanga kukandira mazai. Chiremba Ramson Miripiri vekukaroi vanoti nyama yechihuta yakangofanana nenyama yese yeshiri vachiti manyepo kuti ine zvinovaka muviri kudarika dzimwe nyama dzeshiri. Mufundisi Donald Mushipo weEvangelical Church of Zimbabwe vanoti nyaya yezvihuta haisi itsva sezvo Mwari vakambopa vana veIsraeri zvihuta murenje maita nzara. Vamushipi vanoti zvichida Mwari vapa vana vemuZimbabwe zvihuta kuti vararame munguva ino yenzara yatekeshera munyika.
Zvihuta hazvina kutanga zvino because tinotarisa mumagwaro zvinobudisa pachena kuti vana vaIsraeri vari on the way kuenda kuIsraeri. Vakasvika nguva yekuti vakakomplaina vachiti zvinhu zvakangasina kumira zvakanaka vane nzara. Mwari ndokubva vavatino nokuda kwekuti imima hamuna nyama yekudya ndokubva vapiwa zvokuta kuti vadye. Saka mune nguva yenzara kazhinji zvokuta zvinoshanda nekuwana as a provision yekuti vanhu vararame vaenderere mberi neupenyu.
Vamwe vakaita savakenani musendami avo vanogara mumusha weveruzhinji wehunyani vanoti nekuda kwekushayikwa kwemabasa kuchengeta nekutengesa zvihuta ndizvo zvave kuvapa kurarama ivo nemudzimai wavo nevana vatatu.
Kuona kwandiri kuita kunenge kutodzvanyira kutodzvanyirira isusu vanhu because hatina mabasa ekuita tikutoona mari inokwana kucheketa zvinoti.
Hurumende yakambopindira munyaya iyi ichiti inoda kutanga yaongorora nekuisa mutemo inofanirwa kutevedzerwa mukuchengeta nekutengeserana zvihuta asi pakaita kugunununa kukuru munyika izvo zvakapa kuti hurumende isi vachiita madiro ajojina. Ndakamirira muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Vamwe vagari vekubhikita kumasvingo vanoti vari kuyaura nenzara sezvo gohwo ravo regore rino risina kuita zvakanaka. Ava Brighton Vengere vanoti hurumende inofanira kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika kuitira kuti ikwanise kupema chikafu chekupa vanhu avo vononga svosve nemuromo. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 aita hurukuro navaVengere kuti tinzwe zviri kuitika mudunhu ravo.
Nzara iri kuno iri kutsiriridza kwete zvokutamba vhiya. Hatina pokutangira. Nyika yese tiri kurwadziwa. Chibage chiri kuuyawo chinonzi ndecheso chahufe but hachina zvachinokwanisa kuita. Ndinongopuwa vaviri vatatu vana but isusu kuti tikwanise kuti tirarame vamwe vese ruzhinji harusiri kukwanisa. Zvoti ndinotamba kuti tena vamwe veStudio 7 vatombosikawo kuno kubhikita vaona zviri pachikoro pamushana ndopavaizotenda kuti zvichiwa kune nzara.
Saka vanhu vari kurarama nei zuwa nezuwa?
Hapana watongeja chiricho chakevo ndopano wana kundokwanisa kuti ungawana here ka 2 kg ka 10 kg kohufu. Vanhu vazhinji vari kuinda pachikoro pamushana vachindokwanisa kutomirira sadza rinosiwa nevana vechikoro kuti vagorya. Vagoya vagopa mhuri vagorya. Hapana pokutangira tiri kutaura zvokwadi kuti hapana pokutanga nokuti iko zvino chashupa muno muZimbabwe ndechekuti mari chaiyo chaiyo yava kushupa kuwana.
Mataura imi kuti pane chimwe chikafu chiri kuuya chinombopiwa vanhu ndechipi ichi uyezve muri kukwanisa kuchiwana here?
Ichi iso chahufe vanogona kupuwa munogona kunzi muvillage vatatu vaviri vazhinji vese the rest yese haina chairi kuwana kukwanisa kuwana.
Imi munorarama sei zuva nezuva nemhuri yenyu uyezve mhuri yakakura sei?
Inini ndine vana vangu vanokwana kuita 4 nemudzimai. kurarama kwacho ndingati ndiko kuti ukawanopa waicharicho pamwe urogona kuti vata nenzara nemhuri usina pokutangira kana kukuenda kuti undokumbira vamwe next door yako iri kuchemawo nenzara hapana pairi kukwanisa kuwana saka ukakwanisa kuitawo chiricho chiya ndochaunomanya undotenga ka 10 kg mombochovha nevana kuti tiwane pokuti titange chaipo chaipo takungozvisa kuna mwari kuti teindepi
semaonero enyu zvii zvingaitwe nehurumende kuti upenyu hwevanhu semi uendeke
yanzwisisana nevamwe manext door kana nedzimwe nyika dzakatikomberedza vawana kupema chikafu nokuti ivo pachavo hurumende yedu haisiri kutokwanisa kupema kukwanisa kuwana chikafu chokupa vanhu kungotaura kwemuromo kuti tiri kupa vanhu chikafu asi hakuna kwavari kukwanisa kuti vasupply vanhu vese saka tiri kushuvira dai hurumende yedu yanga vanga vatinzwisisavo vakwanisa kupema kune vamwe vane zvinhu zvavo vasingaiti pamuromo kuti chikafu tigochiwanavo
avo vanga vari vabrighton vengere mumwe mugari wekubhikita vachitaura namavelas muhlanganyawo westudio 7 vari parunare kumasvingo
nyaya dzemagwaro epanama papers atsviriridza zvakare zvichitevera kuburiswa kwemazita emakambani pamwe nevanhu vane chekuita nekambani yemosak fonseca iyo ine muzinda mupanama uye iine mahofisi anodarika makumi mana pasi rose mazita aya ari kukwanisa kuonekwa padandemutande kambani yemosak fonseca iri kupomerwa mhosva nenyika dzakawanda yekutyora kufambiswa kwemari pakati penyika dzakasiyana-siyana magwaro epanama papers ane mafaira anodarika mamiriyoni 10 ayo ari kuongororwa nemakambani ezvenhau anodarika zana pasi rose kusanganisira studio 7 vanhu vemuzimbabwe vanonzi vakaumba makambani kubritish virgin islands nekuisle of man pamwe nepanama vanosanganisira mukuru wezimplats vaalex membere mumwe mukuru kusebles vajackson murewa muzvinabhizimusi vachris goromonzi vaVictor Robinson Gapare, vaMark Watson, pamwe nemhuri yekwaWatson, vaPaul Soko, vaBernard Lunga, vaHappy Mapara nevamwe. Kana muchida kuona mamwe mazita evanhu vari muPanama Papers, endai pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Mazita aya achange avapo mushure memaawa mashoma.
Mochirongwa cheve chidiki chethe connection nasi tiri kutarisa kurasikirwa kweZimbabwe nevechidiki vakawanda avo vanoenda kunodzidza kunze kwenyika uye kushanda kunyika idzodzo kana vapedza zvidzidzo zvavo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318.
Ngati sanganei muchirongwa The Connection mangwana muneni wenyu ntungamiri Nkomo nemumwe wangu
Tatenda Gumbo.
Kambo wasakara nzwisa chete kubva kuna mutukudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu uye vateereri musakanganwe kuti kana muchida kupinda muchirongwa chedu chethe connection munokwanisa kutumira matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare musoro yenhau
Dare remakurukota AMDCT rinosangana muHarare richizeya urongwa wehurumende wekuda kuparura mari yemabond notes.
Vemabhizimusi voisa pfungwa dzavo paurongwa hwemabond notes anetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Jonga munaudze chirungu.